Manerak na Kamurie Zimbabwe ino Studio 7
Tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 15/2018 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakanzwa mukoma munanga apa vanhu vaakuda kubvira necorruption. Na mukoma chiwenga ndikati munodzira naizvo. Ndikataisa vanhu muofisi anodzira ndikati hakuna mosquito inorapa malaria hakuna.
Mutungamiri weMDCT uye vari kumirira mubatanidzi weMDC Alliance musarudzo wemutungamiri wenyika Vanilson Chamisa vanoti vamunangagwa vakwanise kurwisa nyaya dzeuori.
Mutungamiri weZANU-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi ari kutoita kampeni rale yake.
Zimbabwe Election Support Network inoti ZANU-PF iri kushandisa midziyo yehurumende mukutsvaga rutsigiro.
Vana bisi pakanga vari valinista takuenda kumakampeni vaifamba nemabhenzi avo basi saka hapana chambochinja it's part of the culture yatagara tinayo in politics yekuti when you are in office you can only use your official privileges
asi vamunyaradzi mangwana veZANU-PF vanoti zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi matsuro France yosimudza mukombe weWorld Cup Ii ndiyo mimi msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vari kumirira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo wemutungamiri wenyika Vanilson Chamisa nhasi vaita misangano mukuru kubikita uye mudhorobha remasvingo kumucheke stadium uko kwapindwa nezviuru zvevanhu. Kuti tinzwe zvaitika kumasvingo tabata mutori wedu wenhau Gandri Maramba.
Vachitaura pamusangano uyu vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa vave kufanira kuenda pamudyandi gere
but what you call 75 samunangagwa hatidi kukuona uchiforera batana nachamisa mayuth enda kupenzeni
vachamisa avo vakamboratidza kuti vanogona kubuda musarudzo vachipomera Zeki neZANU-PF mhosva yekusabata sarudzo zvakanaka vati vamunangagwa ndivo vangatora mwasarudzo nekuti havana rutsigiro
Zeki yapinda mumaguza pamubhedha parukukwe neZANU-PF tizamamadisa dukula saka Zeki tazviona kuti they are bias zviri kuinsista on Isu hati boycott election. Winners cannot boycott. Winners cannot quit. Munangagwa kuti ekendi munangagwa nokuti yakamukadira ndimai. Ndiye angatotaura kuti vamwe tibomirai. Isu we are going into an election, but we are only going into an election on two conditions. Number one, ballot paper, hatisi kuda ghost ballot.
Vachamisa vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa aive nemwedzi minomwe ichikona kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika nekudaro haifaniri kupiwa mumwe mukana.
Dei ari mumwe munhu aizininipisa oita patriotic oita revolutionary oita courageous oti vachamisa nyika yandiremera seven months ndaremerwa torai muende mberi nenyika.
Vashora hurongwa hwamunangagwa hwekuda kurwisa huori vachiti hazvishande.
Ndakanzwa mukoma munangagwa vanhu vaakuda kubvira necorruption. Na mukoma chiwenga ndikati munodzira naizvo. Ndikataisa vanhu muofisi anodzira ndikati hakuna mosquito inorapa malaria hakuna.
Vanhu vafarawo zvikuru apo vachamisa vati vachabvisa mari yebond note munyika.
Isu tichipinda hatida kutamba nenguva. Toda kurova bondi mangwana mangwana nemanyarazo magadziro mupiganerwe hatiri kuzoona kuti bondi
Vashora onyaye mauto ari kupomirwa mhosva yekurova vanhu kumusangano weZANPF kubindura avo vaida kubva pamusangano wamunanga kwavhiki rapera.
Tiri parale tatinomhona dzirwa ka. Takasiyana nevezanu. Vezanu munhu anenge achirohwa nemasoja takaona kubindura. Kuzvitikira parale.
Vatsigiri vakawanda veMDC Alliance masvingo vashingirira kunaiwa nemvura vakamirira vachamisa nehuwandu hwavo. Mumwe mutsigiri wavachamisa Muzvare Precious Manyoka vati vanotsigira vachamisa nekuti vane urongwa hwavari kushambadza nebato ravo hunogona kumutsa upfumi hwenyika vanhu voona mabasa.
Pandiri kufamba ndichiteerera ndakakombeya mamanifesto andakanzwa sofa ndiona sekuti yake ine chinangwa chekuti tigadzirise nyika yedu yakaondomoka kudai.
Mumwe wemutsigiri Muzvare Alai Kambeo vati vane chinyimbo chekuti vachamisa semunhu achiri wechidiki vane simba rekumhanya kudzosera nyika pakanaka.
Meso chamisa ndomuda bhozi munhu wechidiki ane focus. Munhu anogona kuzotungamirira kusvikawo asvikawo paeji renani.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa30 mwedzi uno uye vaongorori vakawanda vakubva kune dzimwe nyika vatove muZimbabwe. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission, reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rabudza ongororo inoratidza kuti bato riri kutonga reZANU-PF riri kushandisa midziyo yehurumende zvisizvo mukutsvaga rutsigiro. Tabata sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni kuti tinzwe nezveongororo yavo.
Ongororo ratakaita tatumira atinotiwo ma long term observers edu muma constituents ese anosvika 210 vane nguva vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiongorora kuti makamira sei, chiri kuitika chinyi, marights evanhu ari kuchengetedzwa here, uye zvende zvipi zvinyinyito zvokuwanikwa muma communities mavari kushanda vari.
Zvii zvimwe zvakakosha zvavari kuona zvamuri kuburitsa mugwaro renyira?
Zvakakosha zvavari kuona iongororo yekuti munharaunda dzavari kushanda vari environment yakamira sei, vanhu vari kuwana mikana yakanaka here, euro yakafanana here yekuti vakwanise kukambena kuna avo vari kuda kuita vamiririri semakanzira kana kuti semaMP uyezve semapresident, kuti vari kuwana mukana wakafanira here mukuita makampeins avo. Uyezve tinokuongorora kuti iyo environment yacho vanhu havasi kushikidzirwa here. Tinoongorora zvakare kuti pane vari kukukidza yatingati gender representation yakamira sei, vechidzimai vaona mukana yakafanana here nevarume kuti vaparticipate maelections iwavo. Ndozve zvimwe zvatanga tiri kuongorora izvozvo. Ndendo maripota mwatiri kureceivawo kubva kumaobservers edu. Takatarisana zvikuru sei nemacampaigns ari kuitika aya. Tiri kuongororawo zvakare kuti mapolitical parties ari kuwana mukana yakafanana here yekubuda muminhepfenyuro panenge pachiitwa macampaigns rallies, kana kuti yatingati public media iri kufevhera bato rimwe chete here, the exclusion of mamwe mapato, kana kuti tiri kupawo equal treatment. So ndozvo mafactors atanga tiri kutarisa iwavo.
Tochimbotarisawo nyaya yekushandiswa kwemidziyo yehurumende nevari kutsvaga rutsigiro avo, makaonawo zvipi muongororo renyu?
Ongororo redu iri kuratidza kuti midziyo yehurumende iri kushandiswa nemamwe mapato zvikuru sei ZANU-PF mumakampeini imomo. Takaongorora takaona kuti nguva zhinji pari kuitwa macampaign rallies ezanu-PF ari kuitwa alongside a national project. Mutungamiri wezanu-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende, achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi ari kutoita campaign rally yake. Kuenda ikoko vanenge vashandisa mahelicopter, vanenge vashandisa midziyo yakasiyana siyana, uyezve mapurisa nemasoja anenge akati fararira panzvimbo dzakaita saizvozvo. Takatarisawo rallies ari kuitwa nemaopposition political parties, tinongoona kuti vanenge vangori wega, hapana mapurisa aripo, hapana masoja aripo, midziyo yavari kushandisa midziyo yavo. Saka izvozvo zvinopa yandingatini disadvantage kune mamwe mapato. wamwe tikatarisa izvozvi mutungamiri wenyika anoshandisa helicopter mutevedzeri wenyika anoshandisa helicopter zviri nyore kwavari kuti vakwanise kusvika mune dzimwe nzvimbo dzinogona kuneta kusvikika nechi nemapato amwe aya vari kushandisa motokari kuti vafambe vachiita makambeni zavo saka ongoro redu unoratidza kuti bato rezano PF rinenge rine mukana wakanyanyisa wokushandisa atingati mastate forces mamwe mapolitical parties vachishandisa zvinobva muhongwe dzavo nguva dzavanenge vachishambadza kana kuti vachikambena
sachigaro wezesin vaAndrew Makoni vari parunare muHarare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo munyori anoona nezvemitemo muzanu PF vari nhengo yepolisi bureau vamunyaradzipo mangwana tikatanga nekuvabvunza maonero avo panyaya dzavari kupomerwa dzekuti vari kushandisa midziyo yehurumende zvisizvo
ndinovapindura ndichiti kana munhu ari president haazosii chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kukampeni maprivileges of being a man campaign vana biti pavakanga vari vaminista taakuenda kumakampeni vaifamba ari mapenzi avo ebasa saka hapana chambochinja its part of the culture yataigara tinayo in politics yokuti when you are in office you continue using your official privileges during an election and takawirirana patainyora constitution kuti government does not get dissolved before the election toramba iripo namaprivileges anenge maministers anoramba aripo kusvika pane government new one in office saka hapana chinofanira kushamisa ipapo
ko zvavari kuti dzimwe nguva panopiwa mombe paya panobva paibatanidzwa nemusangano wezanu PF
handisati ndaona mombe dzichipuwa parally chandakaona ndechokuti minister of agriculture ari kuita mafunctions ake saminister of agriculture opa mombe inova government program yagara iripo kana paine vari kunetseka nokuti minister uyu inhepe yezanu PF that's our constitution ndozvainoita minister anobva from a political party saka sometimes you may not find the difference so easily but ari vari kuita very clear kuti panapa ndiri minister of agriculture iri mupa mombe as a government empowerment program zvakangonakanaka chose
pane imwewo nyaya yataurwa nhasi navachamisa vari kumasvingo uko kuti avaone komiti yakaumbwa navamunangagwa yekuti irwise uori iri muhofisi mavo ichishanda munoona sei nyaya iyoyi
vamunangagwa vachitoti vatore bandiko rokurwisa uroyi uori hupinde muhofisi mavo vakatoitira kuti komiti iyoyo iwane simba guru kudarika painenge yakamira yoga asi dzinozvidzana anti-corruption commission ichange ichizvidzana namainvestigators anenge ari pasi peofisi yapresident kuti iwane simba rokusatya kurwisa uori ndozvavakatozviitira ende chinhu chakanaka ichocho
ko tombotaurawo panyaya yekutsvaga rutsigiro muri kufara here nezviri kuitwa kusvika pari zvino zvekuti munotarisira kukunda zvine mutsindo
zanu PF yakatohwina payakangounza new dispensation ndopakapera game yakatohwina kudhara saka basa riri kufamba taitori mundima vanokupidzana nesu vari kuita chirango chakanyorwa muconstitution kuti kunofanira kuita maelections akahwina anotozikanwa vamunangagwa nezanu PF vari kurova clear majority
munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzipo mangwana vari parunare kumasvingo iko zvino tochimboenda kuna Evans Zininga achitimba chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo
kwazuvai mhuri yezimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chatinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza wezimbabwe vachiita zvakasiyana siyana vari kwavari ini ndini Evans Zininga ndiri kuwashington dc nhasi taita rombo rakanaka tawana mukana wekukurukurana muzvare Charlene Chekenya vesangano reStand Foundation vanorwira kodzero dzemwanasikana avo vakashanya kuAmerica kumusangano weHuman Rights Summit for Youth uri kuitwa neUnited Nations kuUN Headquarters muNew York muno muAmerica vanzvadzi mungatiudze here kuti sei muri kuAmerica
ndakauya kuno kuAmerica nepurogiramu inonzi Youth for Human Rights yainge ine musangano kuUnited Nations headquarters wekumiririra kodzero dzevanhu pasi rose
imimi mangang makau ya muri ani tukunzwa kuti mune sangano renyu ramuno manya naro ku Zimbabwe Restend Foundation vatereri vangangode kunzwisisa kuti muri kusangana papi ne Restend Foundation.
Inini ndiri mutungamiriri we organization inonzi Restend Foundation Trust. Organization ii inomirira kodzero dzevanasikana nevanhukadzi. Tinomirira kodzero dzavo muchikoro, tinomirira kodzero dzavo munyaya dze economic empowerment, tinomirira kodzero dzavo mune ma issue ano affecta society, ma social issues.
Izvi makazvitanga rini izvi?
Ndane makore mana ndichizviita izvi.
Muchizvitanga chakakusundai kuti mufunge kuti vanasikana vanoda kurwirwa kodzero dzavo chii?
Ndiri student yekuChinoyi University. Pane zvakawanda zvandaiona zvaiitika kune vanasikana. Vamwe vaitadza kupedza chikoro chavo nokuti vari kushaya mari. Vamwe vaipedzisirawo vakutsvagawo nzira. Sina kunaka kuti vangopedzisa chikoro chavo kana kuona chikafu chaicho. Saka unoona kuti zvoni izvi zvinhu zvaiaffecta vana vasikana zvakanyanya strike. Nekufambawo kwanenge ndichitone kuonawo zvinhu zvanenge ndichionawo, ndaiona kuti kodzero dzevana sikana hadzina kunatsoti tsarukanei. Ndosaka ndakatanga organization iyi.
Saka kubva pamakatanga kusvika pari zvino mungati sangano renyu rakura zvakadini muZimbabwe?
Sangano iri rati kureita famba tapatina ne maorganization ni makuru muZimbabwe. Tafamba kunzvimbo dzakasiyana siyana, tikasvika masvingo, tikasvika Mutare, tikasvika Gweru, tikafamba Harare yese, dzimwe nzvimbo dzeHarare tichiita atinoti madialogue ekudiscussa women and girls issues zvinenge zvichiva affecta mucommunity. Izvite tichiita nevakuru vemuhurumende nemaorganization anoshandawo mumacommunities aya kuti tione kuti vanasikana tunovabatsira sei.
Saka kuno kwamauya kuNew York kumusangano wevechidiki wamatsitsanangurira nezvavo uyu, chamuri kutarisira kudzokera nacho kumusha chii?
Sangano iri rehuman rights, kodzero dzevanhu, richandibatsira zvizhinji kuti ndikwanise kudistributa information yemahuman rights kuti munhu wese anofanira kunge achiziva mahuman rights ake kuti vakuru vemakambani pane nyaya mazuva ano dzinoitika stereki dzeinonzi sexual harassment muzvikoro kana kuti mumabasa. Saka sangano iri rakatipa mahuman rights package ekuti tinokwanisa kunodzidzisa vanhu vari mumabasa, vari mumazvikoro mirirano nekodzero dzevanhu.
Aiwa, ndokutendai zvikuru. Takatobatana nemi zvakare mune zvimwe zvikamu zvinoteerera.
Maita basa vatereri nekuteerera, tinoonana zvakare.
Muri yeZimbabwe, ndokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chesvondo rino chevechidiki. Matanga tichikurukura namuzare Shalin Chekenya veStand Foundation inorwira kodzero dzemwanasikana. Tosangana zvakare svondo rinouya ndichiuyazve nechimwe chirongwa anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Evans.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chezvitendero chatiri kupakurirwa nhasi naPraxidis Jeremiah.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Tavugamuchirai pachirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero cheChristu pano paStudio 7. Arikoko gamchira indi Praxidis Jeremiah. Nasi uno muchirongwa ndina mufundisi Sam. Tinokugamuchirai pachirongwa chedu munga kwadzisa vateereri.
Mazvita ini ndoitwa Sam Lucyele tinokugamuchirai nezita raJesu.
Imimi muri kuno mhiri kwemakungwa kuCanada. Makauya rini uye nechinangwa chii?
KuCanada ndakazopinda 2005. Ndabva kumba kune ndichienda kuEngland kunoita mufundisi wechechi iri kuNorwich. Kubva ndazobva nokuNorwich kubva ndaenda kuAmerica vananoshanda nemission organization of New Jerusalem. Pandazobva ipoko ndakuya kuno kuCanada 2005.
Makafundira chifundisi muchiri kuZimbabwe kana kuti mauya kuEngland?
Pandakafundira chifundisi ndiri kuZimbabwe kunzvimbo inoitwa iyo Chavez, Gwanda. Very small Bible school. Ndakaita chikoro changu ikoko 3 years, but my internship year yangu ndakatumirwa kuAmerica 1994. Iri part of my course.
Kuno kuCanada mune mhuri yenyu?
Ehe, adzi mai vangu Tarora nakwemakura anoita iwo makumi maviri nevana vatatu, mumwe ane gumi nemasere, mumwe ane gumi nematanhatu, mumwe ane gumi namaviri.
Munombosanganira here pamwe chete nevekuZimbabwe vanobva kumakereke muno muAmerica nekuCanada ikoko?
Pane masangano akati andinowirana nawo. Pane dimwe ratinoti Building for the Future ratakasangana mazuva apfuura aya eKansas, tasangana kwemakore mashanu tichisangana. Kwete rimwe group randinohukama naro handisati ndakwanisa kuenda musangano rinonzi CFI.
Munozviona zvakakosha here kuti munge muchisangana semaZimbabwe muri kure nekumusha kudai?
Zvakakosha. Zvakakoshera pakuti zvinokurangaridza kuti zvobatsira vana yatinoti heritage, zvobatsira vana kuti vazive kwatichabva, zvichiisa kuti vave nerukudzo nezvemunge pavanobva.
Saka tasvika pachikamu chatinotarisira kuti munge muchitipa shoko.
Pane vhesi riri ku bata mwoyo mangu kwenguva yakati rinowanikwa kune vaTesaronika wokutanga 2:8. Pauro paanonyora achiti nokuda kwokurudo rwatinarwo kwamuri hatina kungogoverana nemi shoko bedzi, asi takagoverana nemi upenyu hwedu. Zvandiri kukurudzirwa neshoko iroro ndezvokuti vhangeri ratinoparidza ashoko ratinoparidza harisi shoko ratinorongoparidzwa papurupiti bedzi, asi upenyu hwatinogoverana nevanhu. Saka tinofanira kupfuura pakungotaura chete pakutaura mavhesi, asi upenyu hwedu, maitiro edu, mafambiro zvibatirane nekutaura nevhangeri ratiri kuparidza. Pauro anonyora achiti iye handina kungouya ndichingoparidza bedzi namazwi, asi upenyu hwangu ndakagoverana nemi. Ukata Kristu Jesu unoita zvimwe chete zvokuti ndakauya pano kuti ndikudzoredza nesei kuna Baba, asi ndakakupaiwo oso upenyu hwangu kuti ndakakufirai pamuchinjikwa. Uye ndinokurudzirawo vamwe vari kunzwa kuti kunamata kwedu ngakupfuure pamazwi, asi kuve neukama nemararamiro edu, madiro atinoita vanhu, mayemuriro atinoita vanhu, kunyange pakutsiura tivatsiure nerudo nokuti tiri kugoverana navo upenyu hwedu.
Mutipendera nemunamata.
Mwari tinokutendai, tinokuvongai nenyasha, tinokuvongai nerudo rwenyu runoramba ruchitikurudzira mukati meupenyu kwese kwese kwatiri. Tonamata Mwari tibatsirei tirarame upenyu hunokufadzai, mazwi edu akufadzei. maitiro ida kufadzei zvatino shuvira zvokufadzei soda kunamatira nyika yeZimbabwe nyika yamadzibaba edu baba tinokutendai nekuda kwenyika yatino shuvira kuti mwari zvakanaka zvedenga zvionekwe mukati menyika tinamatira mavhoti ari kuitika maelections ari kuita kuti pave nerunyararo tinamata nokutenda muzita raJesu amen
amen naivoyo munamato tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi chirongwa zvechitendero ari kukuonekai ndipraxedis jeremaya
Aiwa tinotenda zvikuru Praxidis Jeremiah nechikwata cheChristlike Choir nekambo katinoshandisa pachirongwa chedu kanonzi Jesu isimba rangu. Iko zvino tochimboenda kuRussia uko kwanga kuchitambwa mutambo weWorld Cup pakati peFrance neCroatia pamutambo uyo France yarova iyo Croatia 4-2. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitaura nemwe mutsigiri wenhabvu vaFabien Mahembe.
Taona chikwata cheFrance chisumudza mukombe mushure mekugwe zvasvikodzwa dina. Nyange zvayo Croatia yacho yatamba chaizvo chaizvo asi France yaragidza kuti experience ndiyo inoita kuti bhora rienderere mberi.
Vatambi vapi vakutambira izvinonwisa mvura pamutambo iwoyu wanhasi?
Pamutambo wanhasi uyu ndaona chikomana Pogba cheKumaChester United nechikomana Mbappe vatamba zvonwisa mvura kuchikwata cheFrance uyewo mukomana waPatukiki atamba chaizvo kuchikwata cheCroatia.
Ndepapi patadzwa neCroatia semaonero enyu pazuva naFrance ichitora mukombe?
Mumutambo wenhabvuyu Croatia yakundikana pakushandisa mukana yavawana uye haina kunyatsoenda kumberi kuti isvike kuti inoise zvikozwa kudefend France. Ndopandaona pavakundikana pamutambo webhora ranhasi uyu.
Ko iyo France zvii zvamungati vaita zvaizoita kuti vatore mukombe tichitarisa kutamba kwavanga vari kuita mumitambo yapfuura?
Ndaona kuti France yauya yakagadzirira mutambo weCroatia kunyanya vakwanisa kukontena maminetsi ekutanga gumi vakwanisa kuita chikwata chekuesha kuti chisakwanisa kugwesa bhora ipapo ndokwandanyanya vafarira ndaona kuti vanga vaine technical discipline.
Imomo munyika zviri kutambirwa sei? Maona bhora iri muri kupimini?
Bhora iri tarona tiri muguta reHarare pamusha weMeborene paliga sports bar ndokwatanga tiri vanhu vari kufara vari kunatidzwa nekukunda kwaita chikwata cheFrance nekuti chakanyanya kuwanda vatema vamwe vanonzi vakabva kurenzi kwenyika dzemuAfrica.
Vanoongorora nhau dzemitambo vaFabien Mahembe vachitaura naMarvelous Muhlanga Nyahuye weStudio 7 vari muHarare. Mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Shabani 2, Dynamos 2, Capes United 0, Bulawayo Chiefs 0, Highlanders 1, Herentals 0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDCT uye vari kumirira mubatanidzo weMDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havakwanisi kurwisa uori. Zestin inoti ZANU-PF iri kushandisa midziyo yehurumende mukutsvaga rutsigiro, asi vapo mangwana veZANU-PF vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. France yosimudza mukombe we World Cup. Tashika kumagumo yechirongwa chedu chanasi anokoneka nemfaro ndini Blessing Zulu ndiri Washington DC. Ndokusiya mina ntungamiri Nkomo munaudze isindebele. Musakangani kuteerera chirongwa chedu na 6 mangwanani mangwana.
Soku izika disenda baku.